Ndivhosiwa kwakwanisakuwana mari dzavo kusanganisira nedzemaUSDollars dzakanga dzisati dzauya.
Saka tichitarisawo nyaya yekurima gurosi mwaka uno, zviri kufamba sei mamunenge muchitenderawo muchionawo?
Mwaka unoyu vanhu vari kuda kuti varime gurosi, but challenge ndeyekuti magetsi ndo ari kunyanya kutinetsa. Dai vezvesa vakwanisewo kuti vanotiudza kuti load shedding yavo inenge yakamira sei, uyewo pakaita commitment yokutiwo panodyarwa wit varimi havazovhiringidzwi nekudzimirwa magetsi uye nekutomashayiwa zvachose, nekuti dzimwe nguva unogona kuita 2 kana 3 days musitorina magetsi zvachose. Dzimwe nguva munogona kuawana husiku chete 4 kana 6 hours, zvinoita kuti paite challenge yekuti kudiridza hakuzodiridziki zvakafana. Zvinorevawo kuti varimi vakakwanisa kunge vachizoredusa netrade yeweek kuti akwanise kudiridza kana achinga akwanisa, uye tikatarisawo kuti vakashandisa majenareta ekuti vadiridzise, majenareta anoda fuel, fuel yachona iri kudhurisa zvakanyanyisa. Saka zvinoreva kuti kudhura kunoita fuel ikoko kunoita kuti murimi arasikirwe nemari zhinji achida kuedza kurima wiki iyoyo ndeende amuzvara asina kana profit.
Asi imi sevamiriri vevarimi muri kumboita hurukuro here nehurumende neZESA nenyaya yedambudziko raapinda mumusha iri?
Dambudziko reZESA vari kuti nyika yose pane ine stesheni yeZESA yakabatidzwa, but hatina kuona improvement yakanyatsoti pane improvement basi. Vari kungopromisa but kupromisa kwachona hapana any improvement. Saka zviri kubva zvaitawo kupa varimi machallenges ekuti hauzivi kuti ukanaya wiki yako zvienderana nekuti magetsi vanenge vachiti anozowanikwa, but iko zvino tichitari pakuti next week ndokutanga kwemwaka wewiki, ukarasikirwawo nenguva iyoyo ikinizvo unogona kuafektwa payiridhi yako nekwaliti. Saka vezesa handisi kuona paine improvement kunze kwekutotinege kuda hurumende ikapinde votiudzawo kuti tinokwanisa kuzowana magetsi kuti tikwanise kudiridza wiki.
Ko izvozvi zvikwanisiro zvacho zviri kuwanikwa here zviri nyore zvakaita sembeu nezvimwe?
Mbeu nemainputs efertilizer nemishonga hazvisati zvasvika hazvo kuvarimi, asi maprivate companies vanenge vari kutanga kudistributa izvozvo, vanenge vakuwanawo havavo, asi hazvisati zvanyatsokwana. Hurumende haisati yapa so far, asi vari kuvindirwa kuti vachapa mundoapfupi nekuera.